Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera nakavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 1 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But I can tell you right now kuti emergency application is being filed shortly, challenging mutemo iyoyo.
Mamwe magweta anoti ave kugadzirira kuenda kumatare kunopikisa mutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekuti RBZ ichiparure mabond notes.
Mutemo inaita kuti varidzi venyika vafume, ndiyo mutemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa zvokuenda mberi, ndiyo mutemo yakanakira vanhu.
Nhasi tiri kutaura nenhengo dzezanu PF nezvemitemo yakadzikwa mudare reparamende kubva muna 1980. Zesine inoita musangano wekuziya mitemo yesarudzo. Mamite Warriors otatarika kuwana mari yekuenda kumakwikwi eAfrica Women's Championships kuCameroon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu chatinotarisa matengero ari kuita bato rezanu PF, tiri kutarisa zviri kuitwa nebato iri mudare reparamende. Bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo dzemutungamiri wehurumende neparamende idzo dzakaitwa muna 1980, zvichitevera hondo yerusununguko, uye kubvira ipapo kusvika pari zvino ndiro riri kutonga. Zanu PF yakazongokundwa musarudzo neMDC muna 2008, asi musarudzo dzakatevera muna 2013 zanu yakakunda zvakare. Komitemo iri kudzikwa nezanu PF yabatsira nyika here? Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Basa reparamende kudzika mitemo munyika, uye kunyange hazvo paine kugunun'una kubva kune vamwe kuti mimwe mitemo yenyika inodzvinyirira nekumbunyikidza vanhu, nhengo dzebato riri kutonga rezanu PF dzinoti bato radzo rakashandisa simba raro reuwandu hwaro muparamende kudzika mitemo yakasunungura veruzhinji kubva kuudzvanyirere. Vanokokera bato iri mudare reparamende kana kuti Chief Whip Valove Momatuke vanoti mitemo yakaita seyekuendesa upfumi kuvatema mitemo yakanaka chose.
Mitemo inoita kuti varidzi venyika vafume, ndiyo mutemo yatofungidzira kuti kana tiri vanhu vane pfungwa zvokuenda mberi, ndiyo mutemo yakanakira vanhu.
Asi vamwe vanoti nyaya yeuori yapa kuti vashaye chinobudirira, asi vamatuke vanoti bato ravo harikurudzire uori.
Ingatova muchetura kana kuti poison, hatirisi kukurudzira nyaya dzeuori.
Asi vamwe vanoti mitemo yakaita sePublic Order and Security Act haina kusiyana nemutemo wainge uriko munguva yeRhodesia, weLaw and Order Maintenance Act. Izvi zvinonzi zvakafananawo nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Mitemo iyi inonzi nevamwe inodzvinyirira vanhu. Bato rezanu PF riri kuda kudzika mumwe mutemo wekusora unonzi Cybercrime Bill. Mutemo uyu unonzi nemamwe magweta wakatorwa kubva kuLesotho. Asi gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandowanzira vanoti vanhu vanotaura izvi havasi kunyatsonzwisisa.
Izvozvo manyepo kusaziva. Nyaya iripo ndoyokuti kutorina magwaro akaitwa neITU achikurudzira SADC kuti ishande iri pamwepo kakugadzira mitemo yecyber seyataa kugadzira muno. Saka mtemo yoyo mchaona kuti uri kufanana nemtemo uri kuZambia, uri kuNamibia, uri kuBotswana. Ava vanotanzi takakopa kusaziva.
Vamatuki vanotiwo mimwe mitemo inenge ichingoshorwa ZANU PF, mitemo inenge yatendranwa nemapato ose ari mudare reparamende. Vaimbokokera bato rezanu PF mudare reparamende uye vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu varugare gumbo, vanotendrana navamatuke asi vachitenda kuti pachine basa kugadzirisa mitemo kuti iendera nebumbiro idzva remutemo wakatambirwa muna 2013.
Mitemo iri kugadzirwa iko zvino haisiri yezanu PF, mitemo yeZimbabwe yakaitwa namapato akabatana ese ezanu PF, MDCT neimwe yokwana Welshman yai. Zvatakabvumidzana pabumbiro iroro ratakaita, zvakawanda zvacho hazvisati zvapera kugadziridzwa.
Nhengo yezanu PF vamatindina vachimirira Mazoe North mudare National Assembly, zvakare vari gurukota redunhu reMashonaland and Central, vanoti bato ravo rakashandisa uwandu hwaro mudare iri kusandura mitemo yakawanda yaidzvanyira veruzhinji munyika. Kutanga kuma 1980 nyika ichangowana kuzvitonga kuzere.
Wakutanga mutemo unonzi Legal Age of Majority Act wairambidza vakadzi nevarume ngo vakabatana vari panzvimbo imwe chete. It was the greatest empowerment for vanhu vedu kunyanya madzimai.
Vaimbova gurukota uye vari nhengo yeCentral Committee yeZanu PF vapo mangwana vanoti bato ravo rakadzika mitemo yakanaka muparamende dzavaitonga. Vanoti semienzaniso, paramende nehurumende yeZanu PF yakadzika mitemo yakasimudza dzidzo munyika. Vamangwana vanotiwo vakadzika mitemo yakasimudzira mabasa eutano munyika.
Education Act yakakonzeresa kuti kuwandwe kufunda. Generally vano muZimbabwe vakafunda zvichibva nekodzero dzakachiswa mutemo neZanu PF. Health Act wane zvipatara kwese kwese Zimbabwe yese, muwadhi yoga yoga muZimbabwe mune kliniki irimo, zvakaitwa neZanu PF.
Vamangwana vanoendera mberi vachiti paramende dzeZanu PF dzakagadzirawo mutemo wokuenzanisa mikana pakati pevarume nevanhukadzi mumabasa, pamwe nekupa veruzhinji masimba munyaya dzeupfumi nemabhizimisi.
Vapalenda Christian Act, Indigenization Act, zvese zvakaitwa neZanu PF. Vana veZimbabwe vadye upfumi hwavadye nhaka yavo.
Vamangwana vanoti basa guru rakaitwa neparamende kunyora bumbiro idzva remutemo wenyika iro rakatanga kushanda muna 2013. Asi vadina vanoti paramende yeZanu PF ichine basa guru rekugadzirisa mutemo wenyika kuti utevedzerewo zvido zvevanhu. Kunze kwemitemo, hurumende yeZanu PF inoti yakaitawo zvirongwa zvakawanda zvainge zvakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika, uye zvimwe zvirongwa zvacho hazvina kubudirira sezvo zvakatosiya vanhu vari varombo. Vamangwana vanobvuma kuti zvirongwa izvi zvakaita seEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP hazvina kubudirira nekuti hurumende yavo yaida rubatsiro rwemari kubva kumasangano akaita seIMF neWorld Bank.
Takati tichida mari yokunze topuwa mitemo yekuti rongai upfumi hwenyu makadai makadai makadai, totevedzera tichida zvinotibetsera zvoripinza muchodzi.
ZANU PF yange iri kutungamira hurumende neparamende kubva muna 1980 kusiya kwemuna 2008 kusvika muna 2013, apo yakakundwa musarudzo dzeparamende neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Nekuda kwekusawirirana nemhirizhonga pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa, asi mushure mesarudzo dza2013 ZANU PF yave nenhengo dzakawanda zvekuti inogona kuvandudza mitemo pasina anoivhiringidza. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanobvumirana nenhengo dzeZanu PF kuti pane mimwe mitemo yakadzikwa neparamende nehurumende yeZanu PF, asi vanoti chinangwa change chisiri chekubatsira vazhinji asi chekuda kuchengetedza masimba kwenhengo dzebato iri. Semuenzaniso vanoti mutemo wokubvisa zvigaro makumi maviri zvainge zvasiyirwa varungu muparamende wainge wakanaka chose, uye mutemo wokutora minda kuvachena waive nechinangwa chakanaka. Asi vanoti mutemo wokutora minda uyu hauna kuzotevedzwa sezvainge zvakatarisirwa neveruzhinji.
Hongu zvanga zvisina kukodzera kuti vhuro muno munyika rirambe rine vashoma vachena. Asi muchaona kuti kuitwa kwazvakaitwa hakusi kuya kunoita kuti nyika ienderere mberi. Pane vashoma vakazotora mapurazi akawanda.
Vanoenderera mberi vachiti kunyange mutemo wedzidzo weEducation Act wange wakanaka chose uye wakambotevedzwa mumakore ekuma 1980 nekuma 1990, pari zvino mutemo iyi haichatevedzwa Izvo zvavekuita kuti veruzhinji vatadze kuenda kuchikoro zvikuru sei zvikoro zvepamusoro.
Hongu ZANU-PF mutemo uyo wakaita kuti dzidzo muno munyika ive nekakusununguka kwekanguvana regai titaure ndichida. Because muchaona kuti vanhu vakona dzidzo asi izvozvi zvavakunetsa kuti vanhu vawane dzidzo.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti havaoni mitemo yakanaka yakadzikwa neparamende yeZANU-PF zvikuru sei kubva muna 2000 vachiti ndipo pakatanga kurukwa mitemo yaidzvinyira vanhu zvakanyanya. Vanoti mitemo iyi inosanganisira IPA, POSA ne Criminal Law Codification Reform Act.
Mitemo yavakaita yakaita sana POSA nana IPA inodzvanyira vanhu kuti vasakwanise kunge vachiungana uye kuti vatori venhau vasange vachikwanisa kuita basa ravo zvakanaka.
Imwe nengo yeparamende yebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube amai Priscilla Misairambwe Mushonga vanoti hapana mitemo yakaitwa nenhengo dzedare reparamende kubva kuZANU-PF vachiti mitemo yese inouya kudare inobva kuvatungamiriri vehurumende panguva iyoyo.
Tingatotaura kuti members of parliament pane mitemo here yaiunzwa nehurumende yavakakwanisa kuti vasapote inokwanisa kupa shandu, asi hapana mutemo wandirogona kukudza wandiroti uyu wakagadzirwa neparliament.
Asi vamangwana vanoti hapana chakashata pane izvi vachiti bato rinotonga ndiro rinodzika mitemo yarinoda munyika ipi zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu mangwana, apo tichange tichitarisa nhoroondo pamwe nemamiriro akaita bato riri kutonga reZANU-PF. Kana paine zvamunoda kutaura nezvechirongwa chedu, tumirai matext message kana vhidhiyo paWhatsApp peji yedu inoti 001-202-465-0318. Veruzhinji muHarare vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwekuparura kushandiswa kwemabond notes mwedzi uno, vachiti pane mukana wekuti vacharasikirwa nemari dzavo dzagara dziri mumabhanga. Asi vamwewo vanoti iri idanho rakanaka riri kutorwa nehurumende. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita samai Christine Chabikwa vanogara muWestgate muno muHarare vanoti havasi kufara neurongwa uhu. Amai Chabikwa vanoti vari kutyira kuti vangangoruza mari yavo iri mubhanga kana mabond notes atanga kushandiswa.
Inini mabond handisi kumada nekuti mari yangu yese iri kubank, handizeti chaita sei. Ndine mari yangu yakawanda iri US dollar yandisiri kuziva kuti future chine yakamira sei. Ende kuinvesta muno mukwa kutyisa nenyaya yekuti hauzive kuti ukainvesta neUS uchazorwana here kandi wakutonyura.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Talent Mugoni avo vati vanogara kudziva rasekwa.
Inini mabond notes ndikutomada ende ndikutomada ndakatomamirira atononoka kuuya nekuti ko zvinezvi murungu wangu ane 2 months haasi kundipa mari, anongobuda achitaura kuenda kubank kunotora mari otanzi hakuna mari, mari haisi kubuda. Pamwe mabhondi akauya pamwe ndichaonawo salari yangu zvekunzonzi kubhenki kana azouya maus ina handitorina kana dhora ririko kunze kwesalari yangu andira kuti ipire. Mabhondi ngaauye, ndakatomamirira kuno.
Amai Field achiware vanogara mumebhoreri muno muHarare uye vane chitoro chiri mudhorobha. Amai Chiware vati vanoona sekuti kushandiswa kuruda kuitwa mabond notes nehurumende kubirana kuri pachena.
Isusu hatisi kuda nyema bond notes because enezvi ndine shop handiti supermarket, ndakatenga zvinhu zvangu in US dollars, ndine shop yefurniture, ndotengesa zvinhu zvo nemabond notes hazvishande. So the best thing for now tiri kuvhara mashops edu tobuda munomu because handizive kuti kandakateka zvangu in my US dollars zvinofamba sei. Ndotengesa no. Ndirozonoorder kupi nezvimabond kwazvavezvozvo, hatizoziva zvikufamba sei.
Asi mumwe mugari wekuAshdown Park vagari kaigovero vati vari kutambira mabond notes aya vachiti zvakakosha kuti nyika ivewo nemari yainoti ndeyayo.
Bheta mabhondi iyayo akandingirina zvitori nani akanga ari munomu pane kuti tione kuti tichishandisa mahusa, nekuti mahusa akangotorwawo tinobva tasara tisina mari. saka beta ti tisiwe tine mabondi yanga vaite kuti mabondi awe
banga guru renyika re Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rinoti mabond notes achatanga kushanda mwedzi uno mushure mekunge vashambadzira kuunzwa kwawo kuitira kuti veruzhinji vanzwisise nezvavo gavuna webhanga iri vaJohn Mangunjwa vanoti mabond notes achashandiswa senzira yekukurudzira kuti vanhu vatengese kunze kwenyika kana kuti export incentive zvichakadai mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa masimba avo nezuro kudzika mutemo wekuti mabond notes aya achitanga kushanda vari kupikisana neurongwa uhu vanoti hurumende iri kuedza kudzosa mari yemuZimbabwe nerweseri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hazvisi kushamisa kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuAmerica dzanga dzichimboonekwa sedziri pachena kuti ndiana anokunda dzashanduka dzave musvondo rekupedzisira zvichitevera mwedzi waGumi Guru uyo wakaona pachipotiswa mashoko pamusoro pevaviri vari kukwikwidza aya anoonekwa seangangoshandura mamiriro angangoita zvinhu. Mumwe mukuru mauto eIraq anoti mauto epamusoro atora nepfenyuro yeterevhizheni yehurumende iri mukati meMosul serimwe redanho rekuburitsa chikwata cheISIS kubva muguta iri. Musangano wemazuva maviri wanga vakarongwa nesangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI wapera nhasi muguta reUlawayo uye vanga vachipinda mumusangano uyu vachiwirirana kuti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti sarudzo dzakatarisirwa muna 2018 dzibudirire. Vamiriri vemapato akawanda anopikisa, masangano akazvimirira pamwe nevakuru veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vapinda mumusangano uyu. Nyanzvi mune zvesarudzo dzinobva munyika dzemuAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa ndevamwe vevanhu vanonzi vapindawo mumusangano uyu. Asi bato reZANU-PF rinonzi harina kupinda mumusangano uyu kunyange hazvo rakanga rakakokwawo pamwe nemamwe masangano pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Kuti tinzwe kuti vemapato ezvematongerwo enyika vaonawo sei musangano uyu, tabata mutauriri weMDCT vaobet gutu avanga vakamirira bato ravo kumusangano uyu.
Musangano uyu watipa mukana wokuti tigadzirire tichivapawo zvichemo zvedu kuti vezeki vanga varipo vakamiririrwawo naacting chief election officer wavo vanoitwa ivo vautoile Slaigwana. Saka tawana mukana wokuti titaurewo zvinhu zvedu isu vemapato ematongerwo enyika tichivapirawo kuti sei tisiri kunyanyofara nemabatirwo ari kuitwa basa nezeki. Saka zvatipawo mukana wokuti vazive patinoti apa hatifari napo, apa tofara napo, kana tichibudirana pachena zvikuru. Wanga usiri musangano uyawo kuti tingofadzana, aiwa tahatitoriwo musangano wokuti mujurungu anotiwo kutaura frank talk. Saka tinotenda zvikuru nevezesini vatipa mukana wakadaiwo.
Chii chikuru chamungati chatsanangurwa nezek chamatambira tichiona kuti magara manga muchinyunyuta nemafambiso anoitwa basa nezek?
Tingangoti zvataurwa nezeki zvatatambira zvishoma nekuti ngoma ndiyo vanongotaura ivo nguva zhinji kuti vari kuita basa ravo nemazvo, hapana kwava vakarerekera. Asi tichiziva hedu kuti kana takusvika paground practically tinoona kuti ivo havasi kunapeta basa ravo nemazvo, nokuti zvanyanyotinyunyutisa ndezvekuti vakakoka mapato ose makuru kunyanya ezvematongerwo enyika, asi bato rinotonga reZANU-PF harina kuona zvichikodzera kuti ritume nhume yavo kuno kumusangano, zvichireva kuti pane zvavanoziva zvavanotoita nerweseri.
Ko panyaya yemhirizhonga makurukurawo here nyaya iri semusangano?
zvakanyanya. Tataura manyaya emhirizhonga kuti mhirizhonga inowanzoitika kuya kune matunhu anenge achiita maelection kana mazuva ano kune mabi election. Saka zvose izvi tazvitaura nokuti mhirizhonga kana kuti yatinangoti violence inoitika nenzira dzakasiyana-siyana. Kune violence inonzi physical, kune imwe violence yokusichidyira.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare neStudio 7 kuBulawayo. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yemutemo wakaparurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wekuti mabond notes atange kushanda. Ko, zvaitwa navaMugabe zviri pamutemo here? Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 anotipa zvinotevera.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vave kutungamirawo bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vanoti ivo nemamwe magweta anosanganisirawo eZimbabwe Lawyers for Human Rights vavogadzirira kunopikisa kumatare mutemo uyu nekuti unotyora bumbiro remutemo.
Kune application iri kutoitwa izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita. An agent application is going to be filed very soon. Tinoda kuedzawo kuti tibatirane neveZimbabwe Lawyers for Human Rights to file another separate one in city agent. But I can tell you right now kuti an agent application is going to be filed shortly challenging mutemo iyoyo. Chanyanyonetsa paposhwa kaviri. One, paposhwa kuti pasainiswa Presidential Powers Temporal Measures Act. Pozoposhwa nenyaya introduction ye bond note recently backed by any value. So I think the courts are going to be very busy in the next few weeks.
Mashoko aya anotsinirwawo namuzvinafundo Love Mo Maduku vanotungamira bato rinopikisa reNCA uye vari gweta.
Hazvisi pamutemo, havana kutevedza constitution. Constitution haichabvumidzi kuti president achinje zvinenge zviri muact of parliament. Vaifanira kutoenda kuparliament. Parliament handi kuzva vari kuti vari kuchinja mutemo weparliament. Saka vaifanira kutoenda kuparliament kunochinja mutemo iwo.
Vabiti vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakakanganiswa nehurumende isati yaparura mutemo uyu. Vanoenderera mberi vachitiwo zvekuti dhora rekuAmerica nebond note zvine uremu hwakafanana ndezvemugodzi matsuro.
Any economist anoziva kuti even mukaita mari hamukwanisi kuti muite a fixed exchange rate. The reason is very simple. Ndekuti mari yenyika inoreflecta economy. Mukatarisa randi reria, randi riri kudonha richikwira richidonha richikwira zvichidependa nokuti economy yekusouth africa iri kutongwa sei.
Muzvinafundo Maduku vanotiwo pane dzimwe nzira dzakawanda dzinokwanisa kushandiswa nevanhu kuratidza kunyunyuta kwavo kunze kwekuenda kumatare.
Kanasida noenda kukoti kana sovanzi kuenda kukoti voita zvekunetsana nehurumende kunetsana naye kuita kuratidzira.
Rimwe gweta vaTerence Hussein ava vanombomirira vaMugabe mune dzimwe nyaya vatendawo kuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vasingawirirane nemutemo uyo.
Vehurumende vanofanirwa kutedzera mutemo chai chai kuti zvisaite izvozvo. Nekukurumidza kwavaita zvingangodaro kuti vanhu vachachema-chema vamwe voenda kumatare.
Pange pasinawo kujeka kuti mabond notes aya imhuka ipi chaizvo. Hurumende yanga ichimboti imari yomboramba kuti imari. Asi vabiti vanoti mubvunzo uyu wazopindurwa nemutemo wakaparurwa navaMugabe uyu.
Ende chimwe chaitika pamutemo waMugabe uyu ndechekuti waanza mubvunzo uye watanga chimbonetsana kunyanyane nemi nemukoma Blessing kuti chinhu ichi imari here kana kuti it's a security instrument issued in terms of the Public Finance Management Act. Nhasi vapindura mubvunzo uyu kuti imari.
VaHussein vanotenderana navo.
Imari nekuti vanoti iri equal kana kuti ine simba yakafanana neye US dollar.
Asi kunyange hazvo vamwe vari kugunun'una nenyaya yemabond notes iyi, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanoona achibatsira.
Bond notes tiri kufungawo kuti maybe richatibatsirawo kuti zvinhu zvifambe, vanhu varambe vagone kutenga zvinhu kuti zvange zvakuramba zviri muzvitoro.
Vamoyo vanotiwo mutemo wadzikwa uyu wave kureva kuti zvave nyore uye zviri pamutemo kuparura mabond notes pari zvino. Dr. John Mangujga negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti vane chivimbo chekuti vanhu vachatambira mabond notes. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Madzimai munyika ari kukurudzirwa kuti arambe akangwarira chirwere chegomarara repazamu iro rinonzi rinogona kubatawo vanhurume. Mwedzi wapera pasi rose rakanga riri kucherechedza nekudzidzisa vanhu nezvechirwere ichi. Mukuseya nezvechirwere ichi, Mavelas Muhlanganyawi weStudio 7 abata chiremba Dr. Bernadette Ndoro.
Dambudziko randiri kuona guru nderekuti madzimai vari kuuya zvakomba zvapararira. Maybe vanenge vasingaziye kuti chiko chiri pavari nekuti zvinhu zvacho hazvirwadzi. Saka kurudziro yangu ndeyengoti madzimai sekutaurwa kwange kuchingoitwa mwedzi wese, zviongororei zvivai miri wenyu zvakakwana kuitira kuti kana pane zvinenge zvazonyuka zvamange nisingaoni mazuva ese, momhanya kuti munoziva kuti zvinorevei kuitira kuti mukurumidze mawana rubatsiro. Zvinova zvinobatsira kuti utano huenderere mberi, upenyu huenderere mberi zvakare.
Zvii zvinoratidza kuti munhu anga angove ane gomarara irori rezamu?
Kazhinji kacho vanoita bundu muzamu pekutanga rinenge risingarwadzi, asi rinoenda richikura zvishoma zvishoma. Dzimwe nguva rinozoita kuti vaite chironda pamusoro pebundu iroro muzamu imomo, kana kuita mapundu muhapwa, kana kuzvimba rwoko. Dzimweni nguva kenza yacho inotogona kupararira nemiri wese. Saka tinenge tingokurudzira kuti kuongororai zvese izvozvo kukurumidze mamhanya kana mazviona pamuri kuti muzive. Dzimweni nguva nyatso yavo inogona kunge yakadhonzerwa mukati, dzimweni nguva inogona kunge yakadhonzerwa kurutivi, dzimweni nguva vanogona kuburitsa mvura ine ropa muzamu imomo ivo vasiri kuyamwisa. Kazhinji kacho zvinenge zvisingarwadzi.
Dr. Bernadette Ndoro vachitaura parunare muHarare naMavelas Muhlanganyawi weStudio 7. Mamite Warriors ari kuda mari inoita $300,000 kuti vasimuke kuenda kunokwikwidza kumaAfrica Women's Championships kuCameroon. Asi mari iyi haipo kana sendi zvaro, kwasara mazuva gumi nemasere chete kuti makundano aya atange. Ngatinzwe izvi nemutoro wedu enhau Michael Kariati.
Izvi zvataurwa nasachigaro wekomiti iri kuunganidzira chikwata ichi mari, Muzvari Lilian Mbaiwa. Avo vati mari iyi ndeyekubhadhara ndege nepachanogara vatambi ava, uyezve neyekuvatenda kana vachinge vakunda mumitambo.
Seta target yedu ye 300,000 ndo yatiri kufungidzira kuti tikagona kutangira ipapo, then at least vasikana vedu at least it to be a good start yekuti chi vagone kubatsirikanawo.
Muzvari Mbaiwa vanoti ivo vari kutanga kutsvaga mari iyi mangwana manheru, apo vari kuita mabiko mune imwe hotera muHarare.
Pakuita raise my funds apa taita tine maprograms mairi atiri kunyanyotarisira. One dinner dance yatiri kuronga kuita mangwana, inenge iri fundraising dinner dance. Saka tiri kuwana support yemacorporates vari kuya uchitenga matables kuti batsira kuti tikurumidze kuita fundraise.
Asi Muzvari Mbaiwa vanoti kunyange zvakamira zvakadai, Mamite Warriors ari kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yemakundano emuAfrica aya. Mamite Warriors ayo aifarira kupinda mukamba kutanga kwemwedzi wapera vachiri kumba, sezvo paive pasina mari yekuvapinza mukamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kutsvaga mari inodarika mamiriyoni 10 emadhora yekusimbaradza chirongwa cheNational Youth Service. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe magweta anoti ave kugadzirira kuenda kumatare kunopikisa mutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekuti RBZ ichiparura mabond notes. Nhasi tanga tiri kutaura nenhengo dzezano PF nezvemitemo yadzadzika mudare reparamende kubva muna 1980. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mimi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 lwezi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekudonselaneni amandla kubandla lezano PF, umphathini tambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sezala neza kwezindaba. Lokho ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathingi bayazana bona bodwa.
Lamuhla kuhlelo lwendaba isiphathelane lebandla lezano PF sikhangela ukuba ngemva kweminyaka phose amachumi amane ilizwe lathola uzibuse ibandla lezano PF lilokhu libusa uZulu uthi
yazama izano PF ukuthi laba bantu bethole imfundo kodwa bona ngani baba lokhu bengasabona ukuthi hey abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezidupa kuphela bayabezafuna imisebenzi.
Umongameli Robert Mugabe usayina umthetho wokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Donsaleneni amandla kubandla lezano PF umphathini tambo umnumzana Jonathan Moyo use emthethandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa esithi wasebenzisa ugatsha lwezokucubungula ukungethembeki olweZimbabwe Anti-Corruption Committee ukumgcona. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uMoyo wachaphaza imali yogatsha lweZimdef efika inkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000. Sixoxe lo nkosikazi Thavita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Hayi, laba bantu badlalisa isikhathi sezala neza kwezindaba. Lokhu ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathingi bathingi bayazana bona bodwa ngobuqili nokuntshontsha abakwenzayo bethethe imali yaseZimbabwe ukuthi bona badle. So bangasidlaliseli isikhathi. Yena nxa esazi uMinister Jonathan ukuthi akulantu ayikhathayo ezidefu. So uyabophisa omunye ukuthi umnyangifike ukuthi ngake isuzulu yaseZimbabwe ukuthi kadontsha ngaphi.
Manje njengebandla aliboni na ukubana bona sebechitha isikhathi sikaZulu kulokubana balethe intuthuko bakhulume le ndaba eziletha ingqubela phambili.
Ikho ngikutshele kuphambili ukuthi bangadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe. Namhlanje asanelisi ukuthatha imali nje uphuse emabhenki. Namhlanje siyagula uhambe esibhedlela ufike utshele ukuthi yebo nayo uyagula kodwa umuthi wangikhona kawukho. Uhambe uyedinga umuthi wangikhona ekhemisi ufike utshele ukuthi umuthi wangikhona kawukho. Ngikhuluma kunjenje ngidlela kudokotela ngingasaphefumuthi ngathi into ngiyafika ngatshele ukuthi akunayo ikhophi kumelela mhlawumbe ukuthi ngihambelise ukuphefumula kodwa sibhadalele i-80 emini bantambama. Bangasidlaliseli isikhathi bona abafana bamele bakwenzi bathembisa uZulu bazaguqula impilo kaZulu bengena kukhetho ngo-2013 thina sithi guqula nini impilo kaZulu ngabe ingakwanisi pumani singene sike senze umsebenzi bona njengebandla le-MDC umsebenzi siyawanelisa endikawubuzwa ngoba sisangena kuhulumende womanyano sonke siyazi ukuthi ibandla le-MDC laphiwa ama-ministries ama-social and economic ministries o-health izikolo sazithuthukisa uZulu wayesetshaywa ngumoya.
Alo ke ngonkosikazi ngkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. bakhona abathi ibandla leZanu PF libandla elenzele uZulu okunenge okufana lokuletha inkululeko ukubaphatha ukubapha umhlabathi lamathuba ukwenza ukuthiyeneyo njalo likusimo lelibandla esilenza lingavumi ukuba lingaba khona elinye ibandla kumbe abanye abantu abangabusa ilizwe ngaphandle kwalolodwa. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela lolu daba aluphathelane lendaba zeZanu PF.
Osakhulayo ohlala eHarare umnumzana Terence Chitapi ophethe imisebenzi yentuthuko ezimele uthi okumqoka osekwenziwe libandla leZanu PF selokhe ilizwe lathola uzibuse ludaba lokunikeza uZulu umhlabathi.
On the land reform program, I think you find that the land reform program was something that was
uzabona ukuba baqhuba udaba lokwabiwa komhlabathi olwalu sulesikade eside lumele lwenziwe ngoba lube yilo indikimba yengxoxo ze Lancaster House talks. Inkinga nje ibe ukuthi badonda kulolu daba phakathi kuka 1980 kusiya ku 2000.
Uchitapi uthi kulodubo lokuba singakhangela kanje lamabandla aphikisayo efana ne-MDC awukenelisi ukukhomba obali angakwenzela isizwe kulolu daba lokwaba umhlabathi ngendlela engatshayelwa ihlombe yizizalwane zeZimbabwe. Usichamfundo Eldred Masunungure ofundisa izifundo zombusazwe e-University yeZimbabwe uthi leli bandla lilokuthile okulenza ukuba libe kusimo sokuzibona lilungele ukubusa kuze kube naphakade.
Armed struggle, and that they delivered, you know, the most prized, you know, trophy.
Bakuba impi yenkululeko baphinda benelisa ukuthola into eqhakathekileyo ukwendlula okunye konke okuyikuletha ilizwe kumbe istate uZulu. Bathi sebenze lokhu benelisa ukubambanisa ilizwe kumbe istate lebandla ukuthi kube ntoni. Ukuthi sokunzima ukwehlukanisa ilizwe lebandla osokwenze thina njengengcithi ukuthi sithi ilizwe leZimbabwe seliyiparty iparty state.
Kodwa kuzikhathe sikizo sokukhanya kulokuvuza lapha lalapha ya abanye bethi mhlawumbe kwengezelelwa ngokungena kwezombusazwe kukamkamongameli umama uGrace Mugabe.
No kuthi you can't do without me, I'm back. Maiwa dzoka.
Kodwa osakhulayo ohlala kobulawayo umnumzana Mehluli Dube uthi ngaboni udubo lukhonapho.
Ukungena kukaGrace kakubangelanga ukuthi kube lokuqamuka. Ukungena kukaGrace kubuye kwazoletha sobala kwazoveza ukuqamuka okube kukhona thina singakunanzeleli. UGrace ludondolo lukaMgabi. Okwenziwa nguGrace kwenziwa nguMgabi. Akula mahluko. Yikho ke ukuqamukana bekuvele kukhona kodwa uGrace ngewala lakhe. Ubuye wazokuveza sobala egcekeni.
UTrust Nubu osebenzelana nenhlanganiso zabatsha uthi leli bandla lasungula kakuhle laselilahleka osokukhathaza abantu asebenzimelwa impilo.
Uma sikhangele ezomfundo lezi siqalisela ngo-1980 uhulumende wazama even indaba zezibhedlela yazama iZanu PF ukuthi laba bantu bethole imfundo kodwa mina ngani babalokhu bengasaboni ukuthi hey abantu uma bethole imfundo phela akumelanga bebe lezidupha kuphela bayabezafuna imisebenzi bona vele babalokhu besithi abantu kabakhampeni ema-universities ema-collegini la ma-college yabona vele kathesi semaningi ngabo-1980s ube kule university eyodwa but kusukela abo-1990s aba le nasi kobulawayo ama-universities enganengezelela.
Umnumzana Ashlaf Tanyanyiwa unxome ibandla leZanu PF ethi abantu baphathiseka kakhulu ikakhulu kwezemfundo nanko laye eselesicoco se-degree sikhuluma kanje phezo kwalimizamo noma kungamphathisi kangako.
Mbo, I will give you the presidential scholarship scheme. Of course ngathatha
umzekeliso we-presidential scholarship scheme. Lami ngake ngaba yisifundi kodwa sengibona lolu hlelo solusetshenziswa ngendlela yokufuna ukusebenzisa abatsha. Mina ngile minyaka engamachumi amabili lanhlanu ngile degree kodwa akukangiphathisi kangako ukuba ncedakale labanye abatsha lemuli yakwami.
Osikukamfundo masonungure uthi noma kule nkinga lapha lalapha leli banja lengahlupa ukuba lamukele ukwehlula ngoba liyilona elilolwazi lomsebenzi njengebandla okwesikhathi eside ngoba izaphu yakudala ingasekho.
No other party can rival ZANU PF in terms of longevity.
Aliko elinye ibandla elingaphikisana le ZANU PF ukudoba lweminyaka eminingi likhona kuleli lakudaba lokwenelisa ukuqhuba okwesikhathi eside lindawonye. Senelise ukuba khona okweminyaka edlula amajumi amahlanu lingaphazamisekanga okutsho iminyaka eminingi yolwazi lwe-experience kwezomba ngazo laphinda laba lezinye zenkokeli zalo ezileminyaka efanayo zikilo zangena lakuhulumende ngomnyaka ka-1980 kuze kube lalamhlanje.
Kodwa umnumzana Dube uthi ngomumo okhona kabone ukuba kungenzakala kanjani ukuba leli bandla lale likhona libusa abatsha ikakhulu bedubeka kangaka. Ibandla lezanu PF libhekana lokungezani okukhanyaso lokulidabule ngaphakathi kwaba lamacele amabili athi Team Lacoste ecatshangelwa ukuba isekela umnumzana Emmerson Mnangagwa, umsekeli kamongameli welizwe lecele elithiwa yi-G40 elikhanya lisekela unkosikazi Grace Mugabe labanye abafana lomnumzana Jonathan Moyo, umphathintambo wezemfundo yaphezulu kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, lanxa amacele omabili kuphika lokho.
Munu wese kunamai.
Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Kusasa kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane lebandla lezanu PF sikhangela ukuba abesifazane bona badlala ndima bani. Umongameli Robert Mugabe usesayine umthetho we-statutory instrument 133 oxakela o-Reserve Bank Act oza kwenza imali yohlobo lwama-bond notes ezethulwa kumalanga alandelayo kube imali umuntu oza kwala ukuyamukela nxa imbadalo kube licala. Lumthetho uza kwenza ukusebenzisa ama-bond coins avele esebenza okwakathesi kube semthethweni. Kodwa uZulu uqhubeka ethi kumkhumbuza iminyaka yabo 2008 lapho inenge elalahlekelwa imali ukuze kusetshenziswe imali yohlobo lwama-bearers checks. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho osusayiniwe uza ngemva kokuba unkosikazi Joyce Mjuru, umkhokheli webandla leZimbabwe People First, waya emthethwandaba esithi uZulu kayifuni imali yohlobo lwama-bond notes. Umthethwandaba wanquma ukuba wawungeke waphuma lesinqumo ngoba imali le yayingakazakala ukuthi isimo bani njalo izasetshenziswa njani. Umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Clement Tafumane Izenda, uthi linkulumo kahulumende phezu kokulethwa kwama-bond notes kuyisikhumbuzo kuZulu ngezehlakalo zika-2008 ngesikhathi kusetshenziswa imali yama-bearer checks.
Abantu balahlekelwa izifuyo zabo, abanye balahlekelwa ke impahla eligugu ngesizathu sokubana ke imali leyo yayitshintsha intengo nsuku zonke. Abantu ke abayithembi leyo mali othi ayibond note ngoba asiboni thina umahluko phakathi kwe-bearer check le-bond note. Into abamali baqale bayenza uhulumende wethu kubana ke aqale ahlawula abantu impahla abayilahlekelwayo le mali ezalahleka emabhanga.
Kungesifanayo lakulabo abasebenza lokuhlala emaphandleni okufana lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Nomo Mavenganise othi kunengi angakuzwisisiyo yena njengaye wonke umuntu elizweni okuphathelane le mali yama-bond notes le.
Khona okunengi engakuzwisisiyo ingoba ama-bond notes wona lawa aprintwa ngaphi? Kuzaba lohlupho olukhulu olufana lolwane olwenzakala ngesikhathi sika Mr. Gono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali, ukuthi akubhena imali kwaba le externalization of foreign currency esabekayo.
Uma benganise wengezelele sithi kuza kuba nzima kwabasemaphandleni njengaye ukwemukela ngokusheshsha lelo bond note njengoba evele engayitholi laleyo mbiko emlutshwana ekhuluma phezu kwemali le.
Sinokusaba ukuthile ukuthi kuzaba lohlupho enduzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesichanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Umnumzana Khudzai zvinavashe ngosakhulayo oyisakhamuzi eHarare uthi ukhathazekile laye phezu kodaba lokulethwa kwalo leli bond note.
Dubeke kakhulu sidinga izimali kuma ikhokheshi emabhanga sesitshona sesikhonakala sasebenzi. Asibone ngani kungcono ukuthi libuye sibone ngani sibone ukuthi kuzatshintsha yini okuswelakala kwemali.
Kuke kwaba lokutshengisela kanzima kunyanga ezedlule uZulu ekhonona phezu kwenyathelo lokusungula amabond notes la. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo first 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 lagu 13860 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sikuhlelo lwethu lwabasakhulayo sikhangela imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo olwe National Youth Service. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silidinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo zokuvota iZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTroyile Silayigwana usebikele uZulu ukuba uhulumende usefike esibangeni esiphezulu ekuthengeni imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa amagama abantu abazavota lokuvota kusetshenziswa impawu zeminwe lenhlamvu zamehlo ama-biometrics ngesilungu ukhetho lungakafiki oluka-2018. USilayigwana wazise njalo ukuba abahlala phandle kwelizwe kabasoze bavote. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano oqoqwe iZimbabwe Election Support Network obuqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Dialogue Towards Democratic Elections in Zimbabwe kobulawayo eHoliday Inn okwamalanga amabili, umnumzana Silayigwana ukhulume kabanzi ngemitshina emitsha ezasetshenziswa ukuphuma logwalo olutsha labantu abazenelisa ukubhalisa ukuvota, njalo lolu gwalo luzatholakala lula kulabo abazaludinga. USilayigwana uchaze ukuba uhlelo lokulobisa amagama abantu abazavota ludinga imali edlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu amadola, njalo kuya ngokuthi lifuna imitshina elohlonzi okungakanani. Wakhuthaza abamabandla ombuso ukuba baqale ukufundisa abasekeli babo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa besebenzelana lezekhi.
I-biometric voting lihlobo lokuregister abantu sisebenzisa ukunjengokuthatha imifanekiso yabo lokuthatha izithupha zabo. IZimbabwe Electoral Commission yikho esikukhangelele ukuthi khona izakwenza ukuze iphume kumbeni yenze i-voters roll entsha siqondane nokhetho oluzayo oluka-2018.
Ungezelele ngokuthi labo abangaphandle kwelizwe abasoke benelisa ukuvota bengaphandle kwelizwe ngoba isisekelo sombuso sitsho njalo sekudinga ukuba amalunga edale lephalamende akuguqule lokho kulandela indlela ezibekiweyo.
Singakhuthaza thina abalaleli bethu ukuthi khona i-biometric voter registration day siyenzela ukuthi khona ingcono nxa sikhangele lokurejista abantu singasebenzisi imfanekiso mhlawumbe lezithupha lokunye okunjalo, ngoba kwenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi khona sibe neqiniso sibili ukuthi khona ngubani lo.
Omela ezansi emandebeleni edalele ephalamende unkosikazi Priscilla Misiya Irambu Mushonga ubike ukuba iZimbabwe iya kukhetho ngo-2018 kodwa akulalutho olucacayo. Umqondisi we-Rural Communities Empowerment Trust eLupane, umnumzana Vumani Ndlovu, uthi abantu bemaphandleni abazi ngohlelo olutsha njalo abantu kumele bafundiswe.
daba lwama electoral reforms okukhulunywa ngalo uhlupho lukhona ukuthi ukhulunywa ngalo kakhulu emadolobheni kodwa imfundiso enjalo kayifinyeleli emakhaya.
Izeki ithi kulendawo zokubhalisa ukuvota ezizinkulungwane ezilichumi 10,000 ilizwe jikelele ngakho bakhangelele uhulumende le-UNDP ukuba ibasize ibaphe imali enelayo bathenge imitshina yokubhalisa abazavota okwamalanga alichumi lanhlanu okwakuqala bethi sebeqhubekela phambili ngemva kohlelo lwakuqala lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Sekusele iviki nje kuphela ukuba kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welemelika. Unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats uzanqikilana lomnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans. Unkosikazi Clinton nxa enganqoba uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuba ngumongameli walelo lizwe. Ukuze sizwe ukuthi unkosikazi Clinton uzakhangelwa njani ngabavoti, uMike Hobe oStudio 7 uxoxele unkosikazi Sithandekile Nyoni ohlaziya ezokuceca.
Endaweni zokuba ngaze indlela ogqoka ngayo iqakathekile ngoba nxa ukhuluma njengomuntu ofuna ukukhokhela abantu indlela ogqoke ngayo layo iyakhuluma loba wena ungakakhulumi lutho usiqala sibone wena ngalokho kuphela uyabo sukhulumile njalo indlela ogqoka ngayo kumele ivumelane lalokho ongakutsho isitshengise ubuntu bakho ukuthi wena ungumuntu onjani ngoba kwabanye abantu loba bengakakuzwa ukhuluma baqala babone wena.
Kodwa kuyini okwenza ukuthi isimo somuntu ofuna ukuba ngumongameli welizwe sitinte izakamuzi zaleyo ndawo ukuze zimvothele?
Ukugqoka komuntu lokuvotelwa kwakhe into ebambeneyo ngoba abantu nxa bembona bafuna ukubona umuntu obamelayo. Indlela ogqoke ngayo izababonisa ukuthi ungabamela kumbe awunyeke wabamela.
Kungabe kusisho ukuthi umuntu ophakathi kolokhetho lokuba ngumongameli ongabonakali kuhle kodwa usitshengisa ukuthi ulolwazi lokuba ngukhokheli lizwe akazi ukukhethwa ngabantu abaningi na?
Iqiniso ukuthi loba singathi indlela ogqoka ngayo iloku-contributor to amavoti akho. Nxa abantu sebevota ekucingeni kunezinto eziqakathekileyo ukwedlula indlela ogqoka ngayo loba beza kucabanga nje kodwa indlela ogqoka ngayo ilalapho ecinela khona sokufika ukuthi wena vele kukhampeni yakho uzibonise njani.
Unkosikazi Joyce Mjuru kanye noMaselina Chikasha basho ukuthi they want to run for ukuba ngumongameli waseZimbabwe ngomnyaka ka-2018. Ngombono wakho bazolinganiswa labanye abaphakathi kwaloko lukhetho ngokukhangeka kwabo?
Ngokubona kwami umuntu wesimama uqakathekile ukuthi indlela ogqoka ngayo yokuthi ubonise ubuntu nokuzithola nokuhlonipha ukuthi lawo uyazihlonipha. Abantu ofuna ukubakhokhela uyabahlonipha njalo. So nxa sesikhuluma ngomama uJoyce Mjuru sikhuluma ukuthi yena loba akasimuntu lwana ongathi sokungene lokho ku-fashion usekugqoka sokungene lokuyana hayi ekucingeni ukuthi uziphatha njengomuntu othobekileyo.
Lo ke unkosikazi Sithandekile Nyoni ingcwethi kwezokuceca uxoxe le Studio 7 esecingweni eseZimbabwe. Ontanga bamabandla aphikisayo sebesole imizamo kahulumende yokuvuselela uhlelo lweNational Youth Service olwaziwa kakhulu ngokulolonga abasakhulayo abavame ukusetshenziswa libandla leZANU PF kumisebenzi yodlakela ngesikhathi sokhetho. Kodwa isiphathamandla sogatsha labasakhulayo kubandla leMDCT uMnumzana Dube Munkombwe uthi le yimizamo yeZANU PF yokudinga ontanga abazatshaya uZulu njalo babangele udlakela ukhetho luka-2018.
Lokho kuyisimanga nkomo ngoba njengohulumende lokhona ukuthi angaba nendlela yokudinga imali yama-green bomber ukuthi ayenzele elizweni kungelampi. Ilizwe alilampi alilani ukuthi ama-green bomber kona i-training abazayenza umsebenzi bani abazawenza bona wona umsebenzi ungekho ukuthi batrainele ukuthi benzeni kumbe ufunani kumbe selungiselela ama-elections ngoba kasela bantu njengohulumente wezanu ukuthi kasela bantu nasikukhangela ukuthi ngoba sezathi amapholisa asoze awasebenzise namasosha sebona ukuthi avuselele izanu ama-green bombers usakhumbula kubo-2000 sasikubona abantu betshaywa ngama-green bombers nakithi ngumbangazwe nje kuba i-chief politics abayenzayo.
Kodwa ibandla lezanu PF Mukombwe lithi uhlelo lolu lujonge ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla elo kubafundisa nje ukuthi kumele bathande ilizwe labo njalo babe yazimbali yelizwe.
Ya lokho ikukhuluma njenge political party zanu PF ngoba izanu yona vele asontetha ngoba igreen ama green bombers sonke siyawazi njengabantwana bezimbabwe imisebenzi yabo siyayazi ngoba kabafundisa umsebenzi wezandla bafundisa umsebenzi wokutshaya onina labo isho nabo baba babo nabazali babo nama-political parties ayehlukana umbono lezanu p f ngoba sakubona mina nginje am a victim of ama-national service ngo-2003 ukuthi ngoba siyakwazi ukuthi bona bafuna ukubasebenzisa nge-election ebuyayo ukuthi babasebenzise ukukhankasela bona ukwenza udlakela ebantwini ngoba izalo sikhangele indlela abalwa ngayo phakathi kwezanu ngoba sakwazi ukuthi abangabasebenzisa kubani amapholisa bangawasebenzisa yini kumbe basebenzise ubani ikubona sebephenduka kuma-green bomb abantu abangenamsebenzi abalambeleyo abaza babhembisa imbanje babanandisa utshwala ngaphandle kwakho lokhu benza udlame phakathi kwabantu.
Alo-ke umnumzana Dube Munkombwe oyebandla le-MTCT kugatsha lwabasakhulayo ubexoxa lo ntungameli Inkomo we-Studio 7 ecingweni esebhinga. Akwezemidlalo akusaqedakali ukuba kuzagunyulwa amaqembu enguqu amangaki ekupheleni kwemidlalo yalonyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngoba sekumgceke. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphala oludaba ngokugcweleyo.
Isinqumo esithethwe ngamakhansila abumba izifa assembly ngempela sonto edlileyo esokuba ugunyulwe amaqembu amane azaqeda imidlalo yalonyaka ehlezi endaweni ezine ngaphansi kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League sekudale ingxabangxoza emidlalweni wenguquko leZimbabwe. Lokhu ngoba imidlalo yeligi yalonyaka iqale kusaziwa ukuba kuzakhutshwa amaqembu amabili azaqeda esendaweni ezimbili ezingaphansi kwengalane kube sekusiba khona imidlalo yamaplayoff yokudinga amabili azavela kusigaba seDivision 1 okuyiwo azathatha indawo yalawo ayabe egunyuliwe. Isinqumo sezifa assembly sokuba kugunyulwe amaqembu amane sitsho ukuba kuyabe sokungasoze kube kusadlalwa amaplayoff ngamaqembu amane azabe inqobe kuzigaba ezine ezikadivision 1 kodwa lawo maqembu azahle athole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo. Lokhu kuyabe sekusitsho ukuba inhlanganiso ye-PSL izabe izasala izibhekane lenkinga ngoba amaqembu azabe ezaqeda imidlalo yalonyaka esendaweni yesithathu leyesine nxa usuka emsileni wengalane elakho ukulwisa ukugunyulwa kusigaba saphezulu njengoba ekuqaleni komnyaka bekusazakala ukuba kuphuma amaqembu amabili kuphela. Isinqumo sokukhipha amaqembu amane size sekusele imidlalo emibili ukuba imidlalo ifike komlindi uyagcina ikanti isivumelwano sokuba kugunyulwe amaqembu amabili senziwa nyakenye ngenyanga kaNtulikazi. Isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele Studio 7 ukuba linhlanganiso izakwethula umbiko osemthethweni phezu kwalolu daba ensukwini ezilandelayo.
Ngazisa uzulu ngokuhamba kwesikhathi ukuthi amathimu azangena ku-PSL mangaki akaphuma mangaki.
Intatheli izindaba ezemidlalo yosebenza isedolobheni lakobulawayo uFortune Mbele uthi abaphatheki emdlalweni wenguqu axoxisane labo ngesikhathi elandela lolu daba.
Ama-stakeholders bathi khona very unprofessional and killing i-brand ye-Premier Soccer League.
Okwamanje iqembu le-Potter Strikers yilo elivele sokusobala ukuba seligunyuliwe ku-PSL njengoba lihlezi ngaphansi kwengalane njalo lingasela thuba lokusinda njengoba lile miklomelo yi-10 lanhlanu ngemva kwemidlalo engama-22. Ngimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ekudonsalaneni amandla kumandla lezanu PF umphathintambo umnumzana Jonathan Moyo usa emthethwandaba umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Lilale igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.